Pandarna Butena. Pandarna Dana. Pandarna Zambiev. Mugubatana.
Vachitaura nhasi mubhangeti apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji wekuwadzana. Vamunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika uye kuti kana munhu akundwa musarudzo haafanirwe kuita zvemhirizhonga asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo.
Avo nemweya wekukunda zvavamwe vanemweya wevhairesi hativi. Kana mwari musure kudenga anofara kana achiona vanhu vake vagere murugare achiona tiwirirana. Tine murayiro pabumbiro remutemo wedu yenyika makore mashanu ese ese paanopera tinova nesarudzo munyika. Taita sarudzo iroro vamwe vanohwina vamwe voruza. Vanenge vahwina farai, vanenge varuza farai nevahwina.
Vamunangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvakamukundisa zvemhirizhonga uye anenge akunda sezvavakaita oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda. Vamunangagwa vati bato ravo rezanupf rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa.
Ozoongora kuti ko isu tahwina pamusaka pei oramba uchiita zvinohwinisa. Ivo varikuti ndaruza pamusaka pei osiya zvazvokuruza. Haleluya, zvino ZANU-PF inohwina. Saka icharamba ichigadzirisa ichisimudzira zvinohwinisa. Ndozvokuita kuvanhu, teerera zvichemo zvevanhu. Mabhazi totsvaka mabhazi handikumavaaaaaaaaaa nokuti makachema toda mabhazi akati tipei ehurumende kati aiwa chatsvaka.
Kunyange vamunangagwa vasina kudoma bato nezita, vazhinji vanoti ibato rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa ranga richitaurwa. Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tamborinyoka vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti vamunangagwa vakabirira sarudzo, izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu.
Isu hatibvi pashoko rete kuti vamunangagwa vakabira sarudzo. Izvi zvakabudiswa neripoti yakataurwa yakapiwa neiyo Zek pachayo kudare reparamende. So zvakabudiswa nechokwadi chekuti Zeki pachayo yakadzikisa maridzo ayo katatu ichaadzikisa. Saka zvinova risarudzo dzakaitwa muna 2018 dzakabiwa navamunangagwa ende iwo vanoziva zvatiri kutaura nezvazvizvi.
Panyaya yeutsanana vamunangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji zvikuru mabhazi dzive nemabhini ekurasira marara, sezvo zvakaoneka kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo. Asi mumwe mugari wemubhangeti asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika mubhangeti umo makatsvairwa nezuro nekuti vamunangagwa vari kuuya.
Anomira purezidenti tinofanira kungoita orali vanhu vavachiclinavanhuvachiclina each and every time nevanoita every day se tikuti iprogramu kai pamaybe paaita kumuronchera but zvinofanira kuvava zvinhu mudara.
Vamunangagwa avo vasvika mubhangeti nguva dza8 mangwanani dzavanga vachitarisirwa vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAddis Ababa kuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Nunura Ijena.